manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musure muvhuro mbudzi 18/2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chokwadi kuti vashandi vese vehurumende vachazenge vachiwana bonus ravo muna November. Munosina mukarangarira muchaona kuti hurumende yakandenge yati ichabhadhara vamwe pana November vamwe pana December. Asi izvi hazvina kutambirika nevashandi.
Hurumende yopa vashandi vayo vose mabonus mwedzi uno. South Africa inoti zviri mumaoko evana veZimbabwe kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika yavo. Mumiriri weZimbabwe muSouth Africa anoti zvirango ngazvibviswe. Apo Zimbabwe yocherechedza makore maviri vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vabviswa pachigaro nechisimba vamunangagwa vanoti vari kuedza kuvandudza zvinhu. Indiwe mimwe yemisoro inawo dzedu dzanhasi chibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council rinoti raziviswa nevanomirira hurumende munhaurirano kuti hurumende ichapa vashandi vayo vose mari dzemabhonasi mwedzi uno. Izvi zvinoreva kuti hurumende yashandura danho rayo rayakazivisa svondo rapera rekuti ichabhadhara vashandi vayo mari dzemabhonasi mukati memwedzi miviri mbudzi nazvita wegore rino. Mutungamiri weApex Council amai Cecilia Alexander vanoti vafadzwa zvikuru nezvaitwa nehurumende izvi sezvo vashandi vakanga vatoratidza kare kusafara kwavo nedanho rekuti vasiyaniswe kuwana mari dzekutendwa idzi vachiti vaizowana munazviita vaizowana mari dzedzisisina uremu nekuda kweinflation. Studio 7 yakundikana kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Asi gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube avo tisina kukwanisawo kubata nhasi vagara vachivimbisa kuti vashandi vose vachapiwa mari dzebhonasi kuti vabatsirikane. Ngatinzwei hurukuru yataitana amai Alexander pamusoro penyaya iyi.
Ichokwadi vakambemiri kuti vashandi vese vehurumende vachazenge vachiwana bhonasi ravo muna November. Munofunga mukarangarira muchaona kuti hurumende yakandenge yati ichabhadhara vamwe pana November vamwe pana December. Asi izvi hazvina kutambirika nevashandi. Kwakava nekunyunyuta kwakawanda saizvozvo hurumende yazozviona zvakakodzera kuti munhu wese abhadharwe mari muna November. Nokuti kana vamwe vaibhadharwa muna December zvaireva kuti vamwe vachazowana bhonasi inenge rapera simba vhari yaro nekuda kweinflation.
Saka vari kuiwana nemazuva api mabhonasi aya?
Chatatitanzwa pari zvino ndechekuti vanhu vese vachaona muno muna November. Vainzi vaya vachatanga kuwana muna November muno vakanga vakanzi vechiuto nevamwe vakanga vachikwanisa kutanga kuwana vainzi vachawana pamwe chete nemitoro yavo. Saka kuzotaurwa kwazvaita kuti bhonasi rakubhadharwa kune vanhu vese muna November hasati tanzwa kuti vachabhadharwa nemasalaris avo here kana kuti pane zvara vachazobhadharwa. Asi chandinokonfirma ndechekuti treasury yakazozana zvakakodzera kuti vanhu vese vawane bhonasi ravo muna November.
Vamwe vanogona kuti dzimwe nguva inyaya yekuti hurumende imbotenga nguva kana kukubatai kumeso. Mune zvinyorwa here zvava kusvitsai pamusoro pechiitiko ichi?
Zvinyorwa handisati ndaa nazvo, asi kuti mashoko andakatambira achibva kuna team leader wegovernment. Saka kazhinji mukaona taakutaurirana saizvozvo zvinenge zvatova very official.
Vashandi makava mazivisawo kuti muchange muchiita dambudziko rekuenda kumabasa nenyaya yekushaya mari dzekufambisa incapacitation. Zvamira sei pari nhasi?
Incapacitation iriko chero ndofunga bhonasi ro rikabhadharwa tinozvitambira chose kuti rakumidza kubhadharwa. Asi vashandi vacharamba vazhinji vavo vachitadza kuya kubasa nokuti tichitarisawo levhel yemasalaris avo even vapiwa bhonasi munongoona kuti vazhinji vacho vanoto svika pamwe kuzopera kwemwedzi vanenge vasisina mari nekuda kwemitengo iri kuramba ichingokwira. Saka incapacitation iriko isusu chatakadeclara incapacitation sevatungamiriri ndechekuti vanhu vasambunyikidzwe kuti vauye kubasa vasina mari.
Vanga vari mutungamiri wesangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council, amai Cecilia Alexander, vari parunare muHarare neStudio 7. Nasi bazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muSouth Africa raita musangano muPretoria wanga wakanangana nekuziya matambudziko ari muZimbabwe uye kuti angagadziriswa sei. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muSouth Africa, amai Naledi Panda, vanoti South Africa inofunga kuti vana veZimbabwe vakabatana vanokwanisa kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika yavo vavakavakidzana vozongobatsiridzawo zvishoma. Amai Panda vati nyaya yezvirango zvavati zvakatemerwa Zimbabwe inofanira kuramba ichitaurwa nezvayo kusvika zvabviswa. Vamwe vataura pamusangano uyu vanosanganisira mumiriri weZimbabwe muSouth Africa vaDavid Hamadziripi, mukuru wechikoro cheUNISA vaMandla Makanya, UNISA Somadoda Fikeni, Pilani Mutembu of the Institute for Global Dialogue, na vashingirai Mutanga veAfrica Institute of South Africa, vamwe vanhu vataurawo pamusangano uyu. Mukuziya zvaitika kumusangano uyu, Blessing Zulu Studio 7 abata ambasada Hamadziripi.
Pamusangano uyu isusu tagamuchira uye tafarira chidanho chatorwa nehurumende yeSouth Africa kuti vave vanotaura pamusoro pe zvimamiriro ezvinhu kuZimbabwe, particularly nezveupfumi hwenyika, vachitaura also nezvezvisungiro zvakaiswa panyika yeZimbabwe. Asi zvikuru tachinyanyotarisa kuti zvii zvingaitwe kuti nyika yeZimbabwe isimukire kubva pairi pari zvino.
Takaona SADC ichibatana kuti zvirango ngazvibviswe. Makazvitambira seizvi? Izvi hazvina kukwana here? Pane zvimwe zvichirura kuitwa here?
Nyaya yekuti zvirango zvibviswe haisi nyaya yezuva rimwe chete kacho. Tinotaura asi kunofanira kuwanawo mamwe mabasa anotongoti aitwe, nokuti mukungotaura chete hatikwanisi kuti tinobudisa chinhu, asi mukutaura nokuita ndo patichabudisa zvinhu. Saka musangano wanhasi wanga uri wokuuedza kuti tione kuti zvii zvingade kuti zviitwe, tichishanda pamwe chete senyika dzeSADC, tichishanda pamwe chete zvikuru sei nenyika yeSouth Africa.
Asi vamwe vanopikisa hurumende, ambasada, vanoti ivo America yakataura pachena zvairi kuda kuti zviitwe zvirango zvacho zvisati zvabviswa. Ko chii chinorema kuti Zimbabwe ingoita izvozvo?
Isusu tombobvumirewo kuti imwe nyika ndo inoya ichitiudza zvokuti tiite. Isusu tiripo kuti titaurirane nemaAmericans pamusoro pokuti tigadzirise ukama hwedu. Isu tine zvatinofanira kuti tiite zvinobatsira nyika yedu yeZimbabwe pokutanga. Chechipiri, zivai kuti masanctions kana achiiswa haasi kuitwa nenyika inenge ichinyanyofarira kubudirira kwenyu. Zvisungo kaizvi zvakaiswa izvi zvisungo zvokunge uri kunzi uri mwana mudiki atadza, saka unofanira kurangwa. Hatifungi kuti iri ndiyo kudyidzana kwakanaka nedzimwe nyika ikoko, saka hatibvumirani nazvo. Zvisungo zvinofanira kubviswa. Hongu pane zvinhu zvatinofanira kuita, hongu tichateererawo kune zvavanotaura, asi zvatinofanira kuita hazvisi zvinofanira kufadza maAmericans, zvinofanira kufadza vanhu venyika yeZimbabwe, nokuti vanhu venyika yeZimbabwe ndivo vanofanira kuve vanowana kugara kwakanaka pokutanga tisati tatsvaga kufadza kune dzimwe nyika.
Vanga vari mumiriri weZimbabwe kuSouth Africa vaDavid Hamadziripi vari parunare kuSouth Africa kwakare naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abatawo mumwe wevanhu vapindawo mumusangano uyu vamuzvinafundo Arthur Mutambara avaimbove mutevedzeri wemutungamiri wehurumende.
Tatsanangura kuti chinodikana paZimbabwe kunzwisisa kuti chii chiri kumbonetsa munyika. Tikati kune zvinhu zviri, kune nyaya dzematongerwo enyika, iya inonzi politics pachirungu, kozoya nyaya yeupfumi yainozi economy pachirungu. Saka tati zvinhu izvozvo izvo ngazvidzidzisike. Tabata nyaya yematongerwo enyika tati chikunesa muZimbabwe ndechekuti vana vari kushanda vese kune kukukidzana kuri kuitika nekuti nyaya yesarudzo yedu iri kureketsa. Ngatiitei aya anonzi mapolitical reforms pachirungu kuitira kuti kana taenda kusarudzo vanohwina maelections vanohwina zvakanaka zvisina kusviba. Vahwina kudaro varuza maelections vakorokotedza kuti makorokoto mahwina. Tikagadzisa nyaya iyoyoiyo kuti masarudzo dzedu dziwe free, fair, credible and transparent. Tikadaro zviya izvi then taakutanga rwendo rwekusolva nyaya yeZimbabwe. Tikatiwo zvakare izvo kuti masanctions nasanctions zvino hazvina nebasa rese paizvo panyaya inoi. Ngatitange tagadzirisa nyaya yatinokontrola. Masanctions pane mairi, kune atinozvipa tega, kune anonzwa nevanhu vekunze. Yes, masanctions haana kunaka, tataura kuti haana kunaka, asi isu sevana veZimbabwe semaAfricans ngatiedzei kuchinja zvatinokontrola. Nyaya yekupa yecorruption, nyaya yesarudzo yakasvipa.
Asi katitarisa nyaya yesarudzo vamutambara, veZANU PF vanoti chinonetsa ndechekuti vanokwikwidza vakakundwa vanoti sarudzo hadzina kuitwa zvakanaka.
Aiwazve mukaita sarudzo yakachena yekuti maAfricans vanoti yakachena, maSouth Africans vanoti yakachena, veCivil Society vanoti yakachena, vekuAmerica voti yakachena, vekuEurope vakati yakachena. Anozopopotisa zvakachena kudaro hapana anomuteerera. Isusu semwana waZimbabwe ngatiite musoro pamwe chete toti toita sei nenyika yedu, togadzirisa zvinhu zvedu. Vekunzei vanobatsira vanhu vanozvibatsira.
Vanga vari vakambove mutevedzeri wemutungamiri wehurumende yeZimbabwe musvinafundo Arthur Mutambara vachitaura vari parunare muSouth Africa naBlessing Zulu weStudio 7. Vaive mutungamiri webato rinopikisa reZimbabwe Development Party vaKisinoti Mukwaji vakashaya nezuro kukaranda hospital mushure mekurwara kwenguva pfupi. VaMukwaje vanga vava nemakore makumi mana nemapfumbamwe ekuberekwa. Bepanhau reHerald rinoti vainge vachiti vari kurwadziwa nepahuro. VaMukwaje vasiya mudzimai amai Shadhera nevana vanomwe. Vanhu vanonzi vakaungana panhamba 11 Ceres Road kuHatfield muHarare. Zvichakadaro vanhu vaviri vanonzi vafawo kumbare mushure mekunge kombi yavanga vakakwira yawirwa nemuti mushure memhepo yavhuvhuta uye mvura yanaya zvakasimba muguta reHarare. Musangano weGlobal Business Forum Africa wechishanu watanga nhasi muDubai, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachinzi vakurudzira vemabhizimusi pasi rose kuti vapinde muZimbabwe vachitangawo mabhizimusi avo munyika. Bepanhau reHerald rinoti vaMnangagwa vataura pamusangano uyu vachiti nyika yavo yakabvisa zvimhingampinyi zvose zvaitadzisa vekunze kutanga mabhizimusi. Bepanhau iri rinotiwo zvakare vaMnangagwa vasanganawo namambo weDubai Sheikh Mohammed bin Al Maktoum, vanove zvakare mutevedzeri wemutungamiri wenyika variwo zvakare mutungamiri wehurumende United Arab Emirates. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika uye vari nhengo yeZANU PF vagadzira chirumhanzu.
Purezidendi vaMnangagwa pavakapinda paupurezidendi hwenyika ino vakati ivo maitiro andinoda kuti zviitwe muZimbabwe, vakati ivanda kuingenja nyika dzese dzive dzizoita business muZimbabwe. Tatizve politics pasi, asi tauda kuita zvoupfumi hwenyika ino. Saka izvezvi hazvishamisi kuti iroro ndodonzo ravo. Ndosaka vachisangana nani nani zvake ari mukuru paari, ungava mukuru wenyika, ungava mukuru wamakambanizi, ungava mukuru weiwei, kuti zvinhu zvinake vauye kuZimbabwe vazoinvesta.
Tishitarisa uyu musangano we Global Business Forum Africa. Zvii zvamunga tarisirawo zvingawanikwa neZimbabwe kubva musangano?
Zimbabwe tinotarisira zvinhu zvakawanda. Tikatarisa nyaya yekuMiddle East iyi ndokunowanikwa mafuta. Saka zvinogona kuti ivo president vamunangagwa vataure namakambanizi iariko kwacho kuti aiwa zviuya muzoinvesta kuno kuZimbabwe makambanizi anokwanisa kubuda. Mukatarisa vana Dubai dzakavakwa nderimwe divi rinokwanisa kutarisirwa kuti infrastructure yedu ivevo yemhando yapamusoro. Nokuti tinenge tichidzidza kuti chii chakanaka.
Nyaya dzekutengeserana idzi vachirumhanzu dzinenge dzichidawo kandiroenda kandirodzoka. Zvii zvingapiwawo neZimbabwe?
Tisakangamwa kuti Zimbabwe ina maresources, manatural resources zvakaita madiamonds, zvakaita goridhe. Izvozvo ndezvimwe zvinokwanisa kutengeserwa kumaarabs. Nokuti maarabs ava vanhu vane mari. Ndo vanoda zvunhu zvinokosha zvakaita samaringi emadiamonds, zvakaita maringi egoridhe nezvimwe zvakadaro. Tine miti forestry munemo, ndezvimwe zvatokwanisa kuvatengesera takatarisira kunyaya dzamapuranga.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezano PF vagadzira chirumhanzu vari parunhare muHarare nestudio 7. Zimbabwe yakwanisa makore maviri kubva zvakabviswa pachigaro vaimbove mutungamiri wenyika mushakabvova Robert Mugabe neMauto, vamwe vachifunga kuti izvi zvaizounza rugare munyika. Asi izvi ndizvo here zviri kuitika pasi peutungamiri hwavaEmerson Mnangagwa? Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Apo Zimbabwe yasvika makore maviri vaMugabe vabviswa pachigaro nechitsimba, uye zviuru nezviuru zevanhu zvapinda mumugwagwa yeHarare musi wa18 Mbudzi zvichiti vaMugabe vasiye basa. VaMunangagwa nhasi vanyora mashoko kunepfenyu reCNBC muAmerica vachiti vari kucherechedza zuva iri vachidoma zvinhu zvavanoda vakwanisa kuzadzikisa. Vanoti vari kubvisa mitemo yose indomunyikidza vanhu kuita saradzo dzakachena, kuvandudza mitemo yakaita seIPA neposa, uye vanoti vakakwanisa kugadzisa nyaya yebhajeti renyika sezvo kare hurumende yaingogara ichishandisa mari yaisina. Gurukota rebazi rezvekubudisa kwemashoko amai Monica Mutsangwa vanoti ichokwadi kuti hurumende yavamunangagwa iri kuvandudza zvinhu zvakawanda vachipa muenzanisa kubazi ravo.
Tinodawo kuti tiite realign maexed ese neconstitution yedu yatakaita tega sevanhu vemuZimbabwe 2013. Naizvozvo toda kuti zvinge zvakanyatso zvichidzitedzerwa zvatakataura isu sevanhu vemuZimbabwe.
Ko, veruzhinji vanoti kudiko nemashoko avaMunangagwa aya? Vanhu vane maonero akasiyana, asi vakawanda vataura nestudio 7 vanoti upenyu munyika hwatoomesesa zvikuru munyaya dzezveupfumi. Semuya Dzanso vanoti zvinhu zvave kudhura, mari nemagetsi zvishayikwa zvakanyanya. Vakawanda vanoti mabasa akamiswa naMunangagwa zvingori zviroto chete. Vatungamirai mapingure vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika kubva pakabviswa vaMugabe.
Maonero edu ndeyekuti kubva zvakabva vaMugabe pachigaro, hai zvinhu zviri kuwedzera kuinda zvichinooma. Nguva yavaMugabe taitambura zvedasi, mari yaiwanikwa, zvinhu zvaitengeka ende yaitotsvagika nguva ino. Iko zvino mari yacho haichatsvagiki, vashandi havachafori, saka upenyu hwedu hwawedzera kuoma. Chiri kubetsera vari kumusha hatichakwanisi.
Mumwe mushandi wehurumende anodzidzisa kumaruwa mudunhu remasvingo aramba kudomwa nezita rake nekutyira upenyu hwake anoti vanhu vakafarira nganga yakabata mai.
Takafungidzira kuti muhoro yedu ichanaka, asi handizvo zvatiri kuona pasi varanhasi. Muhoro yedu yadzikira zvikuru, haichatengi kana chunhu. Mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira, uye zvakare tiri kuona kumbunyikidzwa kwekodzero dzedu. Hatisi kupiwa mukana wokuratidzira, tiri kunzi tifire musaga.
Vamwe vagare vanoti maomero akaita zvinhu munyika haratidzi kuti pane hurumende itsva. Vamwe vachiti iri kuwedzera kuvaomesera nekusaita utongi hwejekerere. Amai Simbai Moyo vanoti hurumende iripo yakatonyanyisa pakudzvinyirira vanhu, sezvo ichirambidza vanhu kuratidzira uye kurova nekusunga vanenge vaita izvi ichishandisa mauto nemapurisa.
Zvakatanga hurumende iyi isita kutotya nekuti kodzero dzedu dzinenge dzikuramba dzichimbunikidzwa. Kutaura chaiko freedom of expression hatichina, freedom of movement yacho hatichina. Zvakawanda zvatichida kuti titaure asi takutotya nekuti hurumende iripo inorova vanhu, plus inotofura vanhu, vamwe vakatofa. saka tinotochika chaiko kuti titaure.
Asi vamwe vanotsigira hurumende vakaita savatendai mugurire vanoti hurumende iri kuwanza upenyu hwevanhu nekugadzira upfumi hwenyika asi zvichatora nguva.
Penda hurumende yava munangagwa iyi. Isu sevatsigiri vebato reZANU-PF tiri kuona zvakatinakira chaizvo. Tichitarira mune zvavakaita kubva vachipinda, toona budiriro yevechidiki vakaitarira chaizvo. Kunyange pabhajeti rakaitwa iko zvino tinotoona kuti isu vechidiki pane 156 miriyoni yakaiswa kuti ivandudze vechidiki. Uyezve zvinhu zvakambooma hatirambise veZANU-PF, asi tiri kuona isu kuti gareke tange nhamo. Zvinhu zviri kutiendekera, zvinhu zvichatiendekera, zvokuti kusvika pane gore rinouya sekuvimbisa kwakaita mukuru wedu wenyika vamunangagwa, zvinhu zvinenge zvamira zvakanaka.
Vakawanda vataura neStudio 7 vati vari kunonga sosve nemuromo uye havasi kuona hori uchirwisa sezvakavimbiswa nevakatora matomu nechisimba ava. Vanoti kuramwa mabasa kwana chiremba nevamwe vashandi vehurumende munongedzo wekuti nyika iri panyanga dzamushore. Asi gurukota razvemari muzvinafundo mutulini vanoti upfumi hwenyika hwanga hwaenda kumawere uye zvichatora nguva kuzvigadzirisa. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump avari kupomerwa mhosva yekuda kushandisa masimba avo sizvo nekuda kukurudzira Ukraine kuti iferefete vavaifunga kuti vachakwikwidzana navo musarudzo dzegore rinouya vaJoe Biden. Vari kutarisirwa kuti vachamboshandisa mukana wekunyorwa kwebhajeti regore rino kuti vatangezve kutaura nyaya yekuvakwa kwemudhuri pakati peAmerica neMexico. Izvi vaTrump vanonzi nevanoongorora zvematongerwo enyika vachazviita senzira yekuti vanhu vasanyanye kutaura nezvemhosva dzavari kupomerwa. Nyaya yebhajeti inogara ichinetsa zvikuru panyaya yekuti imari yekuvakwa kwemudhuri uyu uye kuti inofambiswa sei. Mafashamu emvura murwizi Nile ayo asinganzwisisiki aparadza zvirimwa nedzimba apa apfuura nemuSudan achibva kuEthiopia akananga kuEgypt. Gore rino mafashamu asina kutarisirwa aya auraya vanhu vanodarika 60 nekukuwadza vamwe vakawanda. Vanhu vanoshandisa makambani yemedical aid kuitira kuti vazobatsirwa munguva dzekurwara vari kusangana nematambudziko kuzvipatara nepakutenga mishonga nekuti vari kunzi vabhadhare mari yakawandisa sezvo mamedical aid aya ari kunzi ari kubhadhara mari shoma. Kirimu Dzamiri anotipa nyaya inotevera.
Imwe nyanzvi munyaya dzeutano Dr. Joseph Achiri Panyanga vanoti vanhu vari kunyanya kusangana nedambudziko iri ndevaya vane zvirwere zvinoda mishonga mazuva ose zvakaita se high blood pressure, HIV, AIDS, diabetes nemagomarara akasiyana siyana. Dr. Achiri Panyanga vanoti izvi zvave kuvhiringidza utano hwevanhu ava nokuti pese pavanoenda kunorapwa vanofanira kuburitsa imwe mari nokuti makambani emedical aid haasi kukwanisa kubhadhara mari yese sezvaimboita kakare.
Vanezvirwere zvakaita seBP, vanezvirwere zveshuga, makensa aya, kana HIV. And every month definitely anotenda kufamasi kunotora mushonga. Saka pese pauyira panoda kubuda mari consultation kana tie review. Saka ipapo zvinomuafecta kuti tikaita shortfall, which means that every time anouya afana akachibadira shortfall. Obva panapo anoenda kufamasi odzoka kuti achiremba mushonga mandinyorera kufamasi wanzi kuda $100. Yeti medical aid chakava $10.
Dr. Chiri Panyanga vanoti vamwe vave kutengerwa mishonga nehama dzavo dziri kunze kwenyika nokuti mitengo yemishonga munyika haichatengeka nokuti yakanyanyisa kukwira.
Tokusangana nazvo kazhinji, tinoita mapatients ekuti anoya kuno kutovaona tovanyorera mushonga votumira maprescription avo kunana South Africa kana Zambia kana Botswana kune kuine hama dzavo kuti dzivatengere mishonga ikoko. Nodawo kuti maprize akutaurwa muno macho akati nyanyei ende vanhu vazhinji havasi kuma afford maprize emishonga yayo. Vamwe tinotozofonerwa nemafamasist ekunze uko achitoti mushonga wamanyora kunoko hauko kozi mishonga yatinoshandisa munomba mayakati siyanei neye kune dzimwe nyika. tozotanga kunyora maprescription panyuwani vamweda kuzomatumira nema WhatsApp kuti vaonewo kusouth africa iko kana kwavanenge vari ikoko vavapiwo inenge iriko ikoko mushonga.
Dr. Chiripanyanga vanoti vana chiremba vakawanda vari kurapa vanhu vazhinji nechikwereti vaine tarisiro yokuzobhadharwa nemakambani aya, asi mari yacho inozoya kwapfuura gore mari yacho isingachakwanisa kutenga kana kubhadhara vashandi vepamakiriniki avo. Vanoti iyi ndiyo nyaya yakonzera kuti varapwi vabhadhare yavanoti mashortfall, chero zvazvo vaine mari yavakatobhadhara kare kumakambani anoita zvokurapisa varwere.
Vamwe vanoti uzopai mari dzenyu dzalast year muzodziona kana after year or even longer.
Muzvare Wini Munhenga, avo vanoshanda vari pasi pesangano reZimbabwe National Women Living with HIV AIDS Mashonaland Central, vanoti zviri kuvashungurudza chaizvo kuti varapwi vazhinji vave kusiya kunwa mishonga inovararamisa vachienda kunopiwa mishonga yechivanhu.
Vamwe vashona vari kutozopesera vakutora maherbs ofush, mamwe vacho vanonge vasina kunyatsowana ruzivo rwakakwana kubva kuna namazvikokota. Zvimwe zvacho hazvizikanwa kunzi zvinomwiwa sei, hazvina dosage. Takutotyira kuti vanhu vachasangana nematambudziko ezvitaka nekuti vanenge vasina mamwe maitira avanokwanisa kuita sinzi vasiri kukwanisa kuwana mishonga nekunetsa kuita mari. Vamwe vari kutongoregera kunwa mishonga yacho zvachose bhozi vanenge vasina zvimwe zvavanogona kuita.
Mumiriri wesangano reHealth Justice Network Zimbabwe vaEmmanuel Gasa vanotiwo nyaya yekushaya mishonga uye nekuratidzira kuri kuita vana chiremba nana mukoti vanoshandira zvipatara nemakiriniki yapamidzirawo matambudziko ari kusangana nevarapwi vakawanda.
Zvipatara zvizhinji zvavhara kuno muZimbabwe, kumakiriniki mazhinji akuita go slow, hakuna kana mamwe manesi, madoctors. Situation ndiyoyo ndiyoyo. Chitori chichemo yati kutopa kuti kana vari vatungamiri venyika dai vambogona vambosacrifisa kuzipari zvino kumamedical aid uku. Vemedical aid vacho sevanhu vakakontributa mari dzavo, hatina chatikuona chikunyanya kuti muvha mberi tigone kuwana mahealth services.
Mukuru wemubatanidzwa wemakambani anorapisa varwere reassociation of healthcare funders of Zimbabwe kana kuti AFOS, amai Charlotte Sanyanga vanoti haasi ose makambani ari kubhadharisa varapwi vauya kuzotsvaga rubatsiro kuzvipatara, uye vanokurudzira varapwi ava kuti vataure nemakambani avo kuti avabatsire. Mumwe mutauriri weimwe kambani inorapisa varwere uyo asina kuda kudomwa nezita rake sezvo asingabvumidzwe kutaura nevatori venhau anoti mishonga iri kunyanya kudhura nokuti vatengesi vemishonga vanoitenga kunze kwenyika nemari yekuAmerica, nokudaro mishonga iyi inozotengeswa nemari iri pamusoro kuitira kuti vazokwanisa kuzoitenga zvakare kunze kwenyika. Munyori webazi rezveutano Dr. Agnes Mahomva havana kupindura mibvunzo yeStudio 7 kuitira kuti tinzwe pamire hurumende panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Chikwata chenhabvu chemawarriors chiri kutamba mangwana neZambia kana kuti Chipolopolo mumutambo wakakosha zvikuru weAFCON 2021 Group H. Mutambo wekutanga Zimbabwe yakaita mangange 0-0 neBotswana, uku Zambia ichikundwa 5-0 neAlgeria. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMarvelous Mushanganyawei weStudio 7 nemutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati.
Vatsigiri vemawarriors vasimuka muno muZimbabwe vakananga kuZambia, uko vari kuda kunotsigira chikwata chavo chemawarriors.
Vatsigiri ava vachange vari kufamba sei kuenda kuZambia?
Vatsigiri ava vabvisa mari inoita iyo ma30 emadhora ekuAmerica kubva muhomwe dzavo kuti vaende kunokuzirira chikwata ichi.
Zvii zvinofanira kuitwa neZimbabwe kuti ibudirire kuenda mberi?
Tichitarisa mamiriro akaita gungano iri parizvino, pamusoro pane Algeria iyo yakarova Zambia nezvibodzwa zvishanu isina kudzorerwa, iri kutevera iBotswana neZimbabwe idzo dzine point imwe chete neimwe chete. Chikwata chiri pasi pasi iZambia iyo iri kutarisirawo kuti inofarira kutorova Zimbabwe kuti imire zvakanaka. Asi sekutaura kwandakaita svondo rapera namaneja weMawarriors vaWellington Mpandare, vari kutarisira kuti mutambo uyu unenge wakaoma zvikuru.
Tinotenda Michael, sezvo nguva yedu yapera timbotarisa musoro yenhau zvakare. Hurumende yopa vashandi vayo vose mabhonasi mwedzi uno. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka ine mufaro. Ndini Jonga Kandemiri, ndokusiya mina Praxidus Jeremiah.
Soku isika atisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo omhla ka 18 lwezi 2019 ngu Praxitus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje uhulumende usethembise izisebenzi zempila kahle ezitandazo kwakha izindlu lapho azabe ebathathela khona kancane kancane imali yokuhlawulela lezi zitanda emholweni. Amagqwetha amela induna umnumzana Felix Ndlala yamazwe ndiweni uthi athi asalungisa amaphepha okuphikisa emthethondaba isinqumo esithethwe zinduna zeMathabeleland Chief Council esokuthi aphunyiswe esikhundleni. Inkokeli zamazwe awezwekazi le-Afrika ezigoqela umongameli Emmerson Mnangagwa zithe gwaqa emhlanganweni oqalise lamhlanje kwele Arab Emirates owezenotho oweDubai for the Global Business Forum. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende usethembise izisebenzi zezempila kahle izitandazo kwakhela izindlu lapho azabe ezithathela kancane kancane imali emholweni yokuhlawulela lezi zitanda. Izisebenzi ngakwelinye icele sithi ziyamukela leli nyathelo kodwa uduwo ukuthi lenhlawulo ihlephunwa kuholo labo elivele lilincane. Ubathabele Masuku usethulela loludaba ngokugcweleyo.
Abongi abaningi bakhanya bekwamukela kodwa belokuthandabuza besithi lokhu yikubengezelela kunhlupho abavele bebhekane lazo. Ngabe phela ubanika lezo zitanda ngaphandle kwembadalo. Umnumzana Anthony Majongozi omele abongi bakobulawayo ugcizelela kulokho.
Ngifuna ukukhuluma le ndawo yemasitenzi ikhuluma ngayo le government yeZimbabwe. Indawo leyi inhle kodwa amasenzi lawa abantu bazowabhadalela njalo ukuthi i-SSB imali izohamba, i-SSB izothatha imali kuma-salaries abantu ukuthi ibhadale imali leyana njalo ukuthi amasenzi siyafuna kodwa imali njalo siyayifuna futhi ayikwani ukuthi bangabamba imali leyana yamasenzi vele sizosala silani singela imali yokuthi sithenge anything, imali yokuthi sithenge ukudla. Yalo siyabona ukuthi izinto sezikhwelele zonke.
Isikhulumi sabo dokotela uDokotela Mthulisi Bebe uthi isimanga ukuthi uhulumende akhulume ngokwezitanda wona umumo wezibhedlela lokhe ungakalungisiswa.
Akula zitendi esizaziyo thina ukuthi aziphiwe ngodokotela. Asikayizwa enye zizona lezi asikwazi ukuthi zikhulunywa ngubani. Njalo isimo ezibhedlela lokho zifanana. Akula abodokotela minyanga ivaliwe. Isigulane siyabisele ezindlini.
Unkosikazi Nodumo Ndlovu ongumongi uthi udaba lwezutanda baluzwile kodwa abala siqiniseko kumbe indlela yokuthi bathathelwe imali.
Udaba lwezutendi siluzwile kakhulu ende asikwazi ukuthi into indlela zokuthi besithathele imali asho ukuthi zikhona
sizokuthi zikhona. Unkosikazi Mildred Nyono isigulane esivele emaphandleni uthi lokhu kungamanga kuhle ezibhedlela.
Ukuselakala kwabodokotela empilo kusithwalisa nzima. Mina ngisuke esibhedlela senkayili bengithiwe ngizodinga ukuthi ngisizakale, kansasizakalanga sengibuyela futhi ekhaya kungela lutho enduncedo endilutholileyo. Kanti manje kuyaphetha ngani odokotela bengekho beshotile? Sithini, kumanjani? Siyahlupheka, sicela kube labodokotela.
Kuviki edluleyo umphathi ntambo wezempilakahle umnumzana Obadaya Moyo wethula umbiko ethi odokotela labongi bazanikezwa indawo zokuhlala njalo abongi sebeqalile ukubhalisa ukuze bathole lezo ndawo. Le ngenye yemizamo kahulumende eyokulungisisa izikhalazo zabodokotela ezokukhwezelwa iholo. Odokotela baqala ukukhalala umsebenzi bekhonona ngeholo elincane kanye lendawo zokusebenzela ezingalunganga ekuqaleni kwenyanga kaMpandula. Izisebenzi zempila kahle zikhanye zithandabuza lokhu zithi nxabe zaphinda bahlephunelwe enye imali kuholo elivele lingeneli pho bazasala lani. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Amagqwetha amela induna uMnumzana Felix Nhlanhla yamangwe ndiweni athi wona asalungisisa amaphepha okuphikisa emthethwandaba. Isinqumo esithethwe ilikansili yezinduna zeMathebeleland eyeMathebeleland Chief Council esokuthi aphume esikhundleni ngoba engayisilo zibulo okwakufanele lithathe isikhundla sikayise uMoyi uChief Khayisa ndiweni. Umdeni wakondiweni uthi uNhlanhla yamangwe ulokho eyinduna yehlamba baloyi ngoba yiwo eyamkhethayo njalo ulezi zathu ezibalulekileyo ngokwenza lokho. Omunye wamagqwetha amela uMnumzana Ndiweni uMnumzana Dumisani Dube utshele uSandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi basalungisisa amaphepha ukukhweza emthethwandaba ngolwesine kumbe ngolwesihlanu.
Yes, sihambe emthethwandaba ekhodi sicela ideclarator ngoba officially asika besingakazizwa anything phandle kokuba kwezinto esizithola ku-social media.
Ye, ungasichasela ukuthi ideclarator leyo kuyini?
Isinqumo esivele emthethwandaba esiveza ubana ubana unduna uKhayisa lokhu induna akulanto esitshintshile ngoba ngomsekelo somthetho eZimbabwe induna ikhethe imuli yayo bese kuproclamation by umongameli welizwe and akulo omunye umuntu ongabisele emuva leso sinqumo nxa sesivele senziwe phandle kwamongameli welizwe.
Kulesinye isahluko somthetho esinika ezinye induna amandla wokuthi singamsusa esikhundleni omunye wabo nxa kukhona okusolisayo.
Nxa kukhona okusolisayo kuba kekhethe induna ezintathu ezihambe emndeni ziyehlolisise zichwayisise bese zinika ama-recommendations. But edabeni lolukhona induna uKhayisa ayizange yatshela ukuthi kube hlupho, ayizange yabizwa ukuthi izophendula. Yaphongukuzwa nje ngomahlemkeni ukuthi kube nomhlangano lapho kumele lo mbono ukuthi imiswe. Induna yaphoyintwa ngasemthethweni ngo-2014 umongameli wayekhona upresident then okugcotshwa elikwenziwa ngumdeni lezinye izinduna into iyadlula kudala.
Nibona ingani ngesingisi lile strong case yini?
There's a strong case. Ngakhela umthetho uphambaniseke isekelo sombuso lemthetho eminingi kakhulu. Hhayi emthethwandaba clear forward matter esizayini.
Kodwa kwakathesi induna lokhu eqhuba umsebenzi njengendona?
Ye, lokhu eqhuba umsebenzi. Kuyaba la izolo ekuseni lasemini. Lokhu eqhuba umsebenzi njengendona. Akulanto emisileyo.
Nxa kungela lutho lulotshwe phansi lihamba lithweleni emthethwanda lina liyathi likubonenga?
Hayi, kulezinye induna esizazikhuluma so I think sizathola i-declarator esizabe sikhalelwe bemi ukuberekho bekhuluma lokho abakhulumayo okuphambanisa uZulu.
Lo ke uMnumzana Dumisani Dube igqwetha elimela unduna yenhlamba baloyi uMnumzana Hlanhla yamangwe ndiweni limuzweke exoxa lapho ecingweni loSithandekile Mhlanga oweStudio 7 ekoBulawayo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekuseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930 13860 lagu 15460 kHz. Ku live talk tholakala ku shortwave ku 4930 13860 lagu 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Umphathi ntambo wedolobho lakoBulawayo uNkosazana Judith Ncube usekwethekeleleni nikwele bhilithane leqola lakhe ngemva kokunxuswa ngabenhlanganiso ephathisa amazwe awezwekazi le-Afrika kwezemnotho lentuthuko eye-British African Business Alliance. Intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda usethulela udaba lolu ngokugcweleyo.
Unkosazana Ncube ukhokhela iqura eligoqela iziphathamandla zogatsha lokwethekelela kwelizwe labebhanga elikhulu elizweni ele-Reserve Bank of Zimbabwe uhambo lokwethekelela amadolobho atshiyeneyo aweNgilandi bekhatshwe ngababanxusileyo abenhlanganiso yababha behlangana labosomabhizimisi. Ngemva kwemhlangano labeBrithani, iqula leli libe lethuba lokuhlangana lezizalwane zeZimbabwe ezihlalayo kweleBrithani ezidabuka koBulawayo. Unkosana Judy Ncube uchaza lo mhlangano ukuthi ubungowani.
Sibuye lapha uzofaka amakhanda ethu ndawonye labantwabethu, labafowethu. Uhambo lolu olokukhangela ngezentuthuko kwaBulawayo, sincedisane, sidinga i-input eyabantwabethu, eyabafowethu abangapha ukwenzela ukuthi sibambisane umsebenzi lowo okoBulawayo. iBulawayo yayihlonitshwa nge-industry, yikho nje silapha sizodinga ukuthi nxa singazuza ama-investors sixoxisane, sibonisane ukuthi sibambe njani.
Inzalo kaBulawayo eseNgilandi imtshele ngobunzima ezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ezidibana lazo ekutholeni usizo kungatsha ezijini zikahulumende. UmaNcube uthi uhulumende wakhe usekulungisisa lokho.
Ukungena kule ofisi uphume kuleyana, ungena kuleyana ihofisi kwenza abantu benyampe. Kungakho umongameli usethe usefuna i-one stop shop. Umuntu ozangena nje alungiselwe konke, aphuma ahamba ayoqala umsebenzi. Silokujabula okukhulu kakhulu ngemhlangano elungisiweyo, sahlangana labantu abaningi. Abaningi bakhona bazimisele kakhulu ukuthi bebuye koBulawayo. Kubahlali bakoBulawayo, asisukumeni, akula nkwali eyaqhwandelenye.
Umnumzana David Smith umgcinihlalo we-British African Business Alliance iBABA. Umanyana wabosomabhizimisi beBrithani ababona ngezobudlelwano bokuthuthukisa izwekazi le-Afrika abayibo abanxuse abedorobho lakoBulawayo.
We are a diaspora-led network of business leaders in the African community in the UK, looking at what we can do to stimulate investment, business partnership, development projects and the creation of jobs on the continent. It's not a traditional international engagement. I see it as the mobilization of the power of the diaspora, the power of the African community.
Abazama ukwenza ukuze bathuthukise amazwe asekhaya.
Umnumzana Smith uyaphambili egcizelela ukuthi kungani bekhethe idolobho lakoBulawayo.
Bulawayo is at a point in its development where it has a rich history. It has huge resources available to it. It has a vibrant population. And yet it is missing many, many things. And part of that is investment. Part of it is also organization and management.
Edorobheni laseBradford, uMnumzana Wellington Moyo, ngomunye wababuthenise izalwane zakoBulawayo ukuthi zihlangane lomphathintambo walelo dolobho.
Umama uzalapha ngokulandela umkhankaso we-devolution of iBulawayo, or ngathi devolution, which is the main issue ekhona ekhaya. Manje namhlanje uzile lapho kuzehlangana lamaZimbabweans ukuthi asethulele lolo daba, njalo lokuthi thina esikhatshana esihlala ngapho ukuthi kuyini esingakwenza ukuthi siphathise abakwethu abasekhaya.
UMnumzana Zwe Reeves ebekulombuthano uthi okumjabulisayo ngokuza kwamphathintambo ludaba lentuthuko yakontuthu ziyathunqa.
Okuqakatheke kakhulu yikuthi uminista ubuye ethwele khona okuyikho okuqakathekileyo mayelana ngeBulawayo development. I-focus kaminister ingeyeBulawayo and development of iBulawayo. Wonke umuntu obuyileyo lapha abavela koBulawayo, izizalwane zakoBulawayo ziyazi ukuthi koBulawayo kuyini okufunakalayo.
Umphathintambo wakoBulawayo lequla lakhe basese leminye imihlangano labosomabhizinisi beNgilandi, njalo bakhalele ukubuyela ekhaya kondongazwelene ngemva kokwethekelela leyo lizwe okwensuku ezilithumi. Ngimela e-Studio 7 eBradford, igama lami u-Ezra Chisa Sibanda.
Inkokheli zamazwe awezwekazi le-Afrika ezigoqela umongameli Emmerson Mnangagwa zithe gwaqa emhlanganeni oqalise lamhlanje ozaphela kusasa kwele-Arab United Emirates wezenotho oweDubai for the Global Business Forum, GBF Africa 2019, oqoqwe ngabenhlanganiso yeDubai Chamber of Commerce and Industry. Abangena lomhlangano bakhoqela omongameli abanjengoGeorge Weah weLiberia, uDan Fowler weSeychelles, uCarlos Agostino dos Santos, inhloko kahulumende leMozambique, uRuakana Ruganda, inhloko kahulumende weUganda, labanye. Ukuhlaziya uhambo lukaMnangagwa lokuya eDubai. Sixoxe lengcwethi ecobungula ezomnotho umnomzana Andrew Zwambile.
Angiboni ukuthi kungasilethisa njani ngoba masikhuluma investment thina kulokunye singakwenzi kahle ikakhulu naso kukhuluma ukubhadala izikwelete zabantu. Inconsistency lesikhona khona lapho kucurrency. So angazi ukuthi ngoba inhlangano yakhona upresident aseyihambile for the past 2 years iminingi kakhulu, so awukaphumi into olubambekayo.
Kodwa phela abanye bangathi yile yimizamo yakhe yokuthi avuselele umnotho weZimbabwe njengokwethembisa kwakhe.
Imizamo siyayibona but sengikhangelisisa kakhulu ukuthi la ma-businesses akhona kathi seZimbabwe ayavala ngoba i-environment yangkhona kayenzi, imali yakhona kayenzi. Sithi izimdola kodwa isebenza khona lapha eZimbabwe kuphela, ayisebenzi kwenye indawo.
Nxa sikhangele njalo ukuthi yona le mihlangano yangkhona ichu kuba kunxuswe abaphathi ntambo labanye abacebisi bakahulumende labo somabhizimusi. Kuye kube kudingeka na ukuthi umongameli Mnangagwa abe khona khona ngale?
Ngombono wami yokungadingeki ngoba masikhangela even labalutshwane bona laba bomongameli abakhona bebethumela nje abantu ukuthi be-attend. Ikakhulu mina bengingaprefer ukuthi kuthunyelwe osomabhizinisi lama inhlanganiso eziningi. Zimbabwe National Chamber of Commerce inhlanganiso eziletha abosomabhizimusi ndawonye.
I-problem engiyibonayo esila eZimbabwe ukuthi uhulumende yena nguyo ofuna ukudrive investment on behalf of ilizwe. But sesibone ukuthi uhulumende ama-parastatals onke nje jikelela they are not doing kuhle, ayenzi kahle. So kuyabe kulula nje ukuthi osomabhizinisi beyibo aba-interact labanye abamabhizimusi ngoba lapha imali esiyibonayo lapha eyabikhishwa eDubai eyabikhishwa i-Standard Bank in-Afrika. So kuyabe kutshengisela ukuthi ngamaloni lawa. So ama-businesses alapha asoze kwanisa ukuthi athole imali zakwamanye amazwe basephinde besevise amaloni ona layo, kuzaba nzima.
So wena ucebisani-ke uhulumende ukuthi ngabe uthatha manyathelo bani nxa sikhangele isimo esiseZimbabwe ukuthi kakulungiswa lutho oluthengiswa phandle kwelizwe?
Imbono wami ukuthi ikakhulu indaba ye-currency le imali yethu yaseZimbabwe. Okokuqala ukuthi imali yethu yaseZimbabwe isebenza khona lapha within Zimbabwe, ayisoze sithi iyimali engaka le ngaka le America or kumbe le South Africa. Lokhu kwenziwa within i-black market le RBZ is decided. But kusuka kube nzima now ukuthi thina nxa sisenza i-business lamanye amazwe directly njengabo somabhizinisi, kuba nzima ukuthi kube le-agreement nje kuphela ukuthi umuntu i-business le ngizayenza imali engaka.
So kwenziweni-ke uhulumende enzeni?
Mina mboni ngani uhulumende asihlaleni phansi sekele ukudla khonokho okulutshwane esilakho ngokuhamba ngoba ama-trip angikhona amaningi kakhulu. Kodwa akula lutho esilubonayo lubambekayo esingalubamba kathi silukhombele sithi nanga imihlangano yethu le sokuresulte ukuthi sokuzaba lalokhu lalokhana. Kuba nzima uhulumente kahlale phansi labo somabhizinisi. Osomabhizinisi bashona bekhuluma lohulumente becela izikhalazo zabo ziyilula and ziyiclear i-Ministry of Industry yazazi ukuthi imali yethu yaseZimbabwe ayisincedisi ukuthi sisebenze labanye lamalokisini okwamanye amazwe. That's why i-economy yethu isiranwa yilabo esibathi ngosiphathelene abayibo ababe ne-forex. So kuba nzima kakhulu ukuthi uhulumente ene eqalisa ukudila lezinto phezulu ngale engabuya ngaphansi la kuma-basics ukuthi khona ilizwe lingalungiswa njani, kungakuba nengqubekela phambili njani, ama-industries angasebenza njani. Ngoba as long as singela la industry ukuthi eDubai sebe siyadingani mina angizwisisi ngoba asila industry kathi esikhuluma kunje. Ama-industries akhona bathwele nzima and they are working at very low capacity and uma beproduce izinto zakhona zisuka zidure kakhulu. What more naso kulo muntu ofaka imali yakhe e-expector back, kuba nzima kakhulu. So mina mbona nani uhulumende engaqaleli phezulu khona ngale akaqaleli kuma-basics phansi na azwisise induku ezihlangana lapho sobabhizinisi ezibahle.
lo gebe kungumnumzana Andrew Zwambile ingcwethi ecobongula ezomnotho engusomabhizimusi wakobulawayo sixoke laye ecingweni ekhona ngale kobulawayo. Kulive talk lamhlanje sikhangela uhlupho lokutholiswa kwabantu inhlanyelo lokulimisa. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ikansili yedolobho leHarare ikhuthaza izakhamizi ukubana zigcine izinja ngendlela eqondileyo njengoba leli dolobho selihlaselwe selibalelwa kulawo aloduwo olukhulu lokusabalala komkhuhlane wobhova okwe-rabies. Intatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UDokotela Kutsai Masunda okhokhela isigaba ese-epidemiology lokwenxatshelwa kwemikhuhlane kuleli dolobha phansi kwe-City Health Department uthi kuqakathekile ukuthi balondoloze izinja zabo abantu ngoba lesi sifo sesikhona.
The issue is that Harare is now a rabies zone, so we need to increase, I think, community awareness.
Ndaba olukhona lapha yikuthi idolobha leHarare seliyindawo elesifo sopho. Yikho kuqakathekile ukuthi sifundise uZulu ngalolu daba baluzwisise.
Uthi noma sibonakale ezinjeni sisiye ebantwini lokhephe balutshana kakhulu bengaba ngababili kumbe abathathu ngomnyaka, abanye babo bengaba bebuya kuleli dolobha belunywe emaphandleni babuya ngapha ukuzodinga usizo lwezokwelatshwa. Uthi okudanisayo yikuthi abantu bagcina ke begcina izinja zabo ngendlela engayisiyo zigcine ziluma abantu.
We hover around 3,000 to 4,000 dog bites in a year, and the majority of them happen in the.
Sidlalela ku 3,000 kusiya ku 4,000 abantu abalunywa izinja ngomnyaka. Iningi labo kumizi ehlala abanengi efana le Glenview, Warren Park, Kambuzuma, Tafara, Lembari.
UDokotela Joel Tapi ukhuthaza uZulu ukuthi athole usizo lokwelatshwa ngokuphangisa ngoba belomkhuba wokuthi bengabona isilonda sisincane bengayi emakliniki loba ezibhedlela.
We do advise as doctors or as a medical fraternity that
siyaxwayisa njengamadokotela ukuthi ungalunywa yini ungazi ukuthi yavaccinatewa yini noma usazi sibili gijima uye kuklinika uyothola usizo uhlatshwe ivaccine.
UDokotela Masunda uthi abantu kabebe lomkhuba wokuvalela izinja zabo bahambe bezibophe ngentambo ethiwa ilishi njengokudingakala phansi kwemithetho kamasipala eyamabhayiloze, njalo bahlabise izinja zabo amajekiseni okuvikela umkhuhlane wobhova kulokuthi bamelele ukuthi lesi sifo sihlasele abantu.
Because it's cheaper to vaccinate a dog. It's cost, I think, $1 or even less to vaccinate a dog. To vaccinate a
dog. Uchipile sibili ukuhlabisa inja yakho. Kubiza nje idola kodwa ukuvaccinate umuntu kungabiza ikhulu lamadola eMelika.
Ingcwethi zezempila kahle kukhanseli yeHarare zithi imithi ikhona okwamanje noma kusiba lezikhathi lapho esilela khona lokungatholakali. Abenhlanganiso yokulondolozwa kwamalungelo enyamazana zendle lezifuyo e-SPCA ibhekana lodubo lokugcina imithi esetshenziswa-ke kumajekiseni atshiyeneyo ukuvikela imikhuhlane enje, besithi lokhu kubangelwa ngokusilela kwamandla kagetsi ngoba kusuka kungasebenzi kakuhle. Ukungamanga kuhle kwesimo somnotho ubangela ukuthi abantu behluleke ukugcina izinja zabo kakuhle. Ukuthi abe-SPCA bathi sebethola izinja ezifika kuchumi kusiya kwamachumi amathathu 30 ngelanga eziyabe zizulazula ezitalateni. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
Umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu elimela ilizwe leZimbabwe lama-Warriors uJoy Antipas useveze ithemba lokuthi iqembu leli lizathola yonke imiklomelo yomithathu ngemva komdlalo walo leZambia ozaqhutshelwa kweleZambia khona ngale kusasa. UJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ikamu leZimbabwe lichothozwe kakhulu ngabalandeli bomdlalo kanobhutshuzwayo ngemva kokuba libe ngutshingilobhanqa 0-0 emdlalweni walo wakuqala wesibaya sikagroup H kumncintiswano wokudinga amaqembu azafinyelela kuyadlala kwimidlalo yokudinga intshantshu zezwekazi lase-Africa e-Africa Cup of Nations ngomnyaka ka-2021. Ngalokho-ke leli qembu lizadibana leli Zambia kusasa lidinga impumela ezathuthukisa amathuba alo awokuba libe ngelinye lamaqembu azaphumelela kuyadlala kulo mncintiswano we-AFCON wona ozaqhutshelwa elizweni laseCameroon ngomnyaka ka-2021. Ophethe isikhundla sokuba umqeqetshi weqembu lama-Warriors uJoey Antipas utshele intatheli zindaba zemidlalo phambilini kokusukuma kwaleli qembu lilubhekisa kwele Zambia ukuba kuzamele bebophe ziqine ukuze bethole imiklomelo emithathu.
We are playing away from home, so we can't just go full out.
Sizabe sidlala singekho ngekhaya, yikho ngiyasisoze sihlasele singaqize qhakala, kodwa kumele seluke amasuraza sisebenzela njengeqembu. Njalo bafana bengabakhali phambi kwegedi, silakho ukuphenduka sile mpumela enhle.
Iqembu le-Algeria ileli hlezi phezu kwesibaya sikagroup H lile miklomelo emithathu ngemva kokuba libhaxabulele Zambia nge-5 kanya emdlaleni walo wakuqala, kuthele Botswana lele Zimbabwe alo mklomelo wodwa iqembu ngalinye. Kusenjalo lokhu kungakacaci ukuba yiliphi iqembu elizaphakamisa isicoco seligi lonyaka kwele Zimbabwe ngemva kokuba wonke amaqembu amathathu ahlezi phezu kwengalane bengutshikilobhanqa kwimidlalo ayidlale ngempela viki edlileyo. Iqembu le-Cape United lihlezi phezu kwengalane lile miklomelo ngamashumi amahlanu lanhlanu ngemva kokuba libe ngutshikilobhanqa 2-2 leleyada ngensonto. Endaweni yesibili kule qembu le-Chicken Inn lona elile miklomelo ngamashumi amahlanu lantathu njalo elibe ngutshikilobhanqa 1-1 lele wange ngomgqibelo. Iqembu le-FC Platinum lalo lile miklomelo ngamashumi amahlanu lantathu njalo lihlezi endaweni yesithathu ngemva kokuba libe ngutshikilobhanqa 0-0 liqembu le-Highlanders ngomgqibelo. Kwimidlalo emithathu eseleyo iqembu le-Cape United lizadlala lele Dynamo Serengeti Platinum Stars kanye lele FC Platinum. Iqembu le-Chicken Inn lona lizadlala lele Bulawayo Chiefs ele Herentals kanye lele Tel 1, kuthi iqembu le-FC Platinum lona kumele lidlale lele Chapungu ele Black Rhinos kanye lele Cape United. Emsileni wengalane iqembu le-Bulawayo Chiefs lithelele lahlala endaweni yesine nxa usuka ngaphansi kwengalane ngemva kokunqotshwa nge-1 kanya elikwenziwe ngelemanyika Diamonds. Iqembu le-Chiefs lile miklomelo engamashumi amathathu lanhlanu okulinani liphethwe liqembu le-Herentals lona elihlezi endaweni yeshumi lantathu njalo elinqobe lemushoni Stars nge-2 kanya. Endaweni yesithathu nxa usuka emsileni kule qembu le-Wange lona elile miklomelo engamashumi amathathu lantathu, kuthi iqembu le-Yada lisendaweni yesibili nxa usuka phansi lile miklomelo engamashumi amathathu lambili. Iqembu lemushoni Stars yilo elijeke amanye amaqembu wonke lile miklomelo engamashumi amathathu. Kumidlalo emithathu eseleyo ukuthi iligi efika komlindi uyacina, iqembu lomshwane Stars lizadlala lele Tel 1 eleZPC Kariba kanye leleyada. Eleyada lona lizadlala njalo lele Harare City kanye lele Triangle. Iqembu leWange lona lizadlala lele Herentals ele Tel 1 leleZPC Kariba, ikanti livele lilomdlalo okumele liwudlale lele Triangle wadluliselwa phambili. Abafana bebulawayo Chiefs bona kumele bedlale leqembu leChicken Inn ele Highlanders kanye lele Herentals, kusithi ele Herentals lona lizadlala njalo lele Wange kanye lele Chicken Inn. Amanye njalo amaqembu alokhelwisa ukusinda ekugunyulweni kusigaba saphezulu ngabalisa ele Tel 1 ele Triangle kanye lele Harare City. Njalo ele Tel 1 lona lizadlala lele Mushwane Stars ele Wange kanye lele Chicken Inn, ikanti ele Harare City lona kumele lidlale ele Adam ele Dynamos kanye lele Ngezi Platinum Stars. Kube sekusithi ele Triangle kumele lidlale lele ZPC Kariba ele Yada ele Dynamos, liphinde njalo lidlale lomdlalo walo wadluliselwa phambili okumele liwudlale lele Wange. Kusenjalo inhlanganiso ye-Premier Soccer League siyethule umbiko othi umdlalo wokudinga intshantshu zalonyaka kumncintiswano weChibuku Super Cup uzadlalelwa enkundleni eBarber Fields koBulawayo mhla zingamashumi amathathu kuyona le inyanga kaLwezi. Amaqembu azadibana ngosuku lolu ngabalisa ele Highlanders kanye leLingezi Platinum Stars. Wona adibane emdlalweni weligi ensukwini ezizanda kudlula umdlalo wafika emaphethelweni zingutshikilobhanqa 1-1. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyambonga ke uNjanji lapho ukuze sigcibe uhlelo lwethu lalamhlanje wothi sikhangele ezinye zenhloko zendaba kade silazo namhlanje. Amagqwetha amela induna uMnumzana Felix Lihlahla Yamangwe ndiweni athi asalungisise amaphepha okuphikisa emthethwandaba isinqumo esithethwe zinduna sokuthi aphume esikhundleni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Olivalelisayo uFraxetes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.